Mubukura Daniel.
Hallelujah. The book of Daniel.
Bukura Daniel.
The Bible saying Daniel chapter 1.
Daniel chitsauko chekutanga.
The Bible says from verse 6.
Bible rinotaura kubva pa verse 6.
Now among those were of the children of Judah, Daniel, Ananias and Mishael and Azariah.
Zvino pakati pavo pakanga pana Danieri naHanania naMishaeri naAzaria vari vana vaJudha.
Unto whom the prince of the eunuch gave names for he gave unto Daniel the name of Belteshazzar and to Anania of Shadrach and of Michael of Meshach and of Azariah of Abednego.
Muchinda wavaranda akavatumidza mazita. Daniel akamutumidza zita rinonzi Beteshazari, na Anania rinonzi Shadrach, na Mishaeri rinonzi Meshach, na Azariah rinonzi Abednego.
But Daniel purposed in his heart that he would not defile himself with portion of the king's meat, nor with the wine which he drank. Therefore he requested of the prince of the eunuchs that he might not defile himself.
Asi Daniel wakazvisunga mumoyo make kuti haangazvisibisi nezvokudya zvamambo kana newaini yaainwa. Saka wakakumbira kuno muchinda wavaranda kuti arege kuzvisibisa.
Now God had brought Daniel into favor and tender love with the prince of the eunuchs.
Zvino Mwari wakanzwisa Danieri unyoro netsitsi pamberi pomuchinda wavaranda.
And the prince of the eunuchs said unto Daniel, I fear my lord the king, who hath appointed your meat and your drink, for why should ye see your face ways likely than the children of the children which are of your sort, then shall you make me danger my head to the king.
Muchinda wavaranda akati kuna Daniel, ndinotya ishe wangu mambo, wakarayira zvamunofanira kudya nokunwa, nekuti uchaonereiko ziso zvenyu zvakaonda kupfuura zvamajaya ezero renyu. Kana zvakadaro muchaparisa musoro wangu mhosva kuna mambo.
Amen. Tikotamzosi wedu zvakare tinamatei.
Let's bow our heads again for prayer. Lord Jesus Christ, we want to thank you, Lord, for another service day.
Amen.
We know, Lord, during this day we have been rubbing shoulders with the world, but we are so glad that you have brought us into your house to cleanse us and to wash us by the waters of the word. Father God, we know our brother. But Lord, we are praying for a special anointing that might be upon our brother. Because we are also taught by the prophet that any man who is able to read and write English can open the Bible and read. But Father, we are praying that may the Holy Spirit come and give interpretation and give sense, Lord, and meaning to this word. Oh Father, we are inviting you this evening because we know we have not gathered in vain. We have gathered under a promise where two or three are gathered in your name, there will you be in their midst. We are also gathered under promise. You said, behold, I will send you Elijah the prophet. We shall turn the hearts of the fathers to the children and the hearts of the children to the fathers. We are a privileged people, Lord. We have believed and accepted the prophet in this age.
Amen.
So we know, Father, as it was promised, that wherever people gather and believe this message, the same pillar of fire that was guiding and leading the prophet will always be there. And we believe the pillar of fire is here, Lord. So may that pillar of fire take control and have the preeminence in this service tonight. Father, we thank you as we leave this service into your hands in the name of Jesus Christ. Amen.
Hallelujah.
Amen.
We can take our seats.
Mugare zvenyu pasi.
Hallelujah.
Amen.
We just want to appreciate the Lord tonight.
Tinoda kungotenda Ishe madekwana ano.
He has made it possible for us to gather in his house.
Vaita kuti zvikwanisike kuti tiungane muimba yavo.
Hallelujah.
Amen.
On Sunday after service,
Musuwe sondo service yapera.
One sister, she approached me.
Ime anzadzi yakauya kwandiri.
She was smiling, rejoicing.
Vakanga vachinyemwerera vachifara chaizvo.
Because the Lord had done something to her.
Nekuti Ishe vakanga vaita chimwe chinhu kwavari.
Hallelujah.
Amen.
And she was saying from the time of quiet time.
Saka vanga vachiti kubva munguva yequiet time.
That's where she picked the anointing.
Ndipo pavakabata chizoro.
Hallelujah. So all the way when the message was being preached,
saka nguva yose yakanga ichiparidzwa shoko,
she was just seeing the God answering her desire.
Vakanga vachiona Mwari vachivapa chishuwo chavo.
Hallelujah. And
amen.
She was also had some pain on her neck.
Uye vakanga vachirwadziwawo pamusipa wavo.
But after service, she was okay and she was rejoicing.
As service yapera, vakanga vanaya vakufara.
Hallelujah.
Amen.
And also, I heard there was another young brother.
Ndakanzwa zvakare kuti pane imwe hama yechidiki.
Actually, it was Brother Gumso who phoned me.
Pakutaura chokwadi ndi Brother Gumiso vakandifonera.
Give me the testimony.
Vachindipa chapupu ichochi.
That there was also one young man who was not feeling well.
Kuti pane mumwe mujaya anga asiri kunzwa zvakanaka.
But after prayer,
asi mushure memunamato,
he was okay.
Akapora.
Hallelujah.
Amen.
So we really appreciate the Lord so much.
Saka tinotenda Mwari zvikuru.
Knowing that we worship the living God.
Tichiziva kuti tinonamata Mwari mupenyu.
He is not dead.
Haana kufa.
But he is alive.
Asi mupenyu anorarama.
Hallelujah. This is the reason why we have gathered tonight.
Ndicho chikonzero taungana madekwanano.
Because we are gathering around him.
Nekuti takavaunganira ivo Mwari mupenyu avo.
Hallelujah.
Amen.
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 So I'm not intending to take much of your time tonight.
Saka ina handisuda kuzotora nguva yenyu yakawandisa manherano.
But tonight we just want to talk on this, the ambition of life.
Manherano tinongotaura pamusoro peshuviro yeupenyu.
The ambition of life.
Shuviro yeupenyu.
Hallelujah.
Amen.
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 We know the ambition is a desire.
Nozva kuti ambition zvinoreva kuti une chishuwo.
We are desiring something in your life.
Uri kushuvira chimwe chinhu muupenyu hwako.
Night and day.
Usiku nesikati.
Hallelujah.
Amen.
This ambition is a purpose in your life.
Chishuwo ichi chinangwa chaunacho muupenyu hwako.
A goal you have in your life.
Chinangwa chawakananga neupenyu hwako.
Hallelujah.
Amen.
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 So whatever we do in life,
saka chero chii chatiri kuita muupenyu,
we must have an ambition.
Tinofanira kunge tine chinangwa.
Hallelujah.
Amen.
Without the ambition,
pasina chinangwa ichi,
we are just like an animal.
Wakangofanana nemhuka.
Amen.
Amen.
It can go to the east.
Inogona kuenda kumabvazuva.
When the sun says what is in the east.
Zuva rikanonyura iri kumabvazuva.
He just put up there.
Inobva yangorara ikoko.
And tomorrow goes facing the north one, the northern side.
Zvino mangwana yobva yananga kumusoro.
And if the sun says what is on that side, just put up there.
Kana zuva rikainyurira iri ikoko kumusoro, inongoraravo ikoko.
Or it can just go wherever it wants to go.
Muka inogona kungoenda chero kwayada kuenda.
Hallelujah.
Amen.
But that is very different with us tonight.
Asi ndiwo musiyano wedu isusu nemhuka nemanhero ano.
Hallelujah.
Amen.
We got a purpose in this journey we are journeying.
Tine chinangwa parwendo rwatiri kufamba uno.
Hallelujah.
Amen.
And I believe all of us have the ambition.
Ndotenda kuti tose mumwe nemumwe tine zvinangwa zveupenyu.
Hallelujah.
Amen.
So whatever you do in life,
saka chingava chii chaunoita muupenyu,
you go that ambition.
Unotove nechinangwa ichi.
Without the ambition,
pasina chinangwa ichi,
then you cannot talk of life.
Haukwanisi kutaura zveupenyu,
because there's nothing in you.
Nekuti hapana chirimo mauri,
which you can say, I'm thinking of this or I'm desiring this.
Chaunga gona kunongedza kuti ini ndakanangana nezvizvi kana kuti ndiri kushuvira izvo.
Amen.
Amen.
But we trust the Lord in this day and generation we are living in.
Asinovimba naIshe muzuva rino nechizvarwa chatikurarama chino.
That God saw that we must have an ambition.
Kuti Mwari vakaona kuti tinofanira kunge tine chinangwa.
A purpose.
Chinangwa.
Hallelujah.
Amen.
Knowing that we are coming from somewhere.
Tichiziva kwatiri kubva.
And we are going somewhere.
Uye tichiziva kuti pane kwataka nanga.
Hallelujah.
Amen.
The reason why we have come tonight here.
Chikonzero wauya pano madekwana ano.
Is the ambition you are have in your heart.
Inyaya yechinangwa chawinacho mumoyo mako.
If it was not that,
dai wanga usina chinangwa ichocho,
who did not be here tonight.
Ungadai usina kuya pano manheru ano.
Hallelujah.
Hallelujah.
But we are gathered here tonight.
Asi taungana pano madekwana ano.
Because God's an ambition in us.
Nekuti tine chinangwa muupenyu hwedu.
So we are praying tonight before the Lord.
Saka tiri kunamata manheru ano pamberi pashe.
Say, Lord, help us tonight.
Tichiti Ishe tibatsireiwo madekwana ano.
Hallelujah.
Amen.
We don't want to venture on our own.
Hatidi kungoenda tiri toga.
But we need you to get a hold of us.
Asi tinoda kuti imi Ishe mutibate.
Hallelujah.
Amen.
We know when you are walking with him side by side, you fear nothing.
Tinoziva kuti kana uchifamba naShe muri parutivi nerutivi, hapana chaunombotya.
Hallelujah.
Amen.
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 Because he is alive.
Nekuti ivo mupenyu.
Amen.
Amen.
So this is the reason why we are here tonight.
Dicho chikonzero tiri pano manherano.
Amen.
Amen.
We got a purpose.
Tine chinangwa.
Amen.
Amen.
We got an ambition.
Tine chinangwa.
We got a goal.
Tine zvatakanangana nazvo.
Hallelujah.
Amen.
We are not just going without knowing where we are going.
Hatisina vanhu vari kungoenda tisina kwatakananga.
Amen.
Amen.
But we know the Lord is leading us.
Asi tinoziva kuti Ishe vedu vari kutitungamirira.
Amen.
Amen.
We are in a journey.
Tiri parwendo.
Hallelujah.
Amen.
Which we know we are not leading ourselves.
Ratinoziva kuti hatisi kuzvitungamirira toga.
Amen.
Amen.
Because if we lead ourselves,
nekuti kana tikangozvitungamirira toga,
we know one day we'll just find ourselves somewhere else.
Tinoziva kuti nerimwe zuva tichangozviona tarasika.
Amen.
Amen.
But we need the general to be in our
case. Asinoda mukuru wehondo kuti ave mumusasa wedu.
Hallelujah. Leading us night and day.
Achititungamira usiku nesikati.
Amen.
Amen.
Hallelujah. We remember the children of Israel.
Tinorangarira vana veIsraeri.
When they were coming out from the land of Egypt.
Pavakanga vachibuda munyika yeEgipita.
They didn't know the way.
Vanga vasingazive nzira.
Hallelujah.
Amen.
But because there was something in their midst.
Asine kuda kuti pane chaivepo pakati pavo.
During night and day.
Pa usiku kana pamasikati.
Hallelujah.
Amen.
The pillar of fire was there by day.
Shongwe yemoto yanga iripo nezuva.
The cloud was there with them by day.
Gore rakanga richivatungamirira kana kuine zuva.
And the pillar of fire by night.
Uye shongwe yemoto ichivatungamirira usiku.
Hallelujah.
Amen.
So they knew very well.
Saka vainyatsoziva pachokwadi.
That they were going somewhere where the pillar of fire was leading them.
Kuti vari kunangiswa kuri kuendwa neshongwe yemoto.
Hallelujah.
Amen.
It was not Moses leading them.
Anga asiri Moses ari kuvatungamirira.
But Moses was following the pillar of fire.
Asi Moses anga achitevera shongwe yemoto.
Amen.
Amen.
So he was not worried whether the pillar of fire was going through the mountain.
Saka anga asinganetseka nekuti shongwe yemoto yavatungamirira nepane makomo.
He knows that was the way God had purposed them to pass through.
Aitoziva kuti ndonzira yatsungwa naMwari kuti vapfure nayo.
Hallelujah.
Amen.
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 Whatever we do as a church,
chero zvatingaita isu sekereke.
Hallelujah. Whatever we do as a family,
chero zvatingaita semhuri.
Whatever we do as brothers,
chero zvatingaita sehama.
Whatever we do as sisters,
chero zvatingaita sehanzvadzi.
We must have the influence from above.
Tinofanira kunge tine runziro inobva kumusoro.
Without that,
pasina runziro yekumusoro iyi,
we lead one another into things.
Tinotungamirirana muzvinhu zvisizvo.
Hallelujah.
Amen.
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 You might be a group.
Unogona kunge muri boka.
But your influence must be from above.
Asi runziro yenyu ngaibve kumusoro.
You might be a group of sisters.
Unogona kunge muri boka rehanzvadzi.
But your influence must come from above.
Asi runziro yenyu ngaibve kumusoro kudenga.
Hallelujah. So that your ambition,
kuti chinangwa chenyu
in life,
cheupenyu.
Amen. You will be saying, Lord, want to please thee, not mine.
Kuti munenge uchiti ishe tekufadza vanhu.
Hallelujah.
Amen.
We have read from Daniel chapter 1.
Taverenga kubva kuna Daniel chitsauko chekutanga,
where they was asked to call some men.
Apo pakakumbirwa kuti vadane varume.
Hallelujah.
Amen.
And among the names who have been presented,
zvino pamazita akapuwa,
Daniel was also one of them.
Daniel akanga ari mumwe wavo.
Hallelujah.
Amen.
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 Daniel was one of them.
Daniel akanga ari vamwe vemazita akaunzwa.
Hallelujah.
Amen.
Among the names which have been presented,
pamazita akanga aunzwa,
hallelujah, your name was there.
Zita rako iro rakanga riripo.
Amen.
Amen.
Amen. Believe that tonight.
Vangani vanozvitenda manherano.
Hallelujah.
Hallelujah.
We are not here by coincidence.
Hatisi pano nemasanga.
But your name has been presented.
Asi zita rako rakatonyorwa.
Hallelujah.
Amen.
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 This is the reason why we are here tonight.
Church konzero tiri pano manherano.
Amen.
Amen.
Serving the living God.
Kushumira Mwari mupenyu.
Amen.
Amen.
So we are seeing this issue.
Saka tiri kuona nyaya iri pano yataverenga.
Hallelujah. Amen. Where Daniel said, I'm purposed in my heart.
Apo Daniel akatsunga mumoyo make.
That I won't defile my life with the things of this world.
Kuti handisi kuzosvibisa upenyu hwangu nezvinhu zvenyika ino.
Hallelujah.
Amen.
Daniel purposed in his life.
Daniel akatsunga mumoyo make.
Amen. That he was not going to defile his life with the wine of the king.
Kuti handisi kuzosvibisa upenyu hwake newine yamambo.
Hallelujah.
Amen.
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 Because he had an ambition in his life.
Nekuti anga aine chinangwa cheupenyu hwake.
Amen.
Amen.
He was not there to please men.
Anga asiripo kuti afadze vanhu.
But he was there to please the Lord.
Asi akanga aripo kuti afadze Ishe.
Hallelujah.
Amen.
So this is the reason why we are here tonight.
Jechikonzero tiri pano manheru ano.
We are here to please our Maker.
Tiri pano kuti tifadze musiki wedu.
If people will be also pleased, that's a bonus.
Kana vanhu vakazofadzwawo mukufadza musiki wedu aiwa ibona so yavo iyo.
Hallelujah.
Amen.
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 So God called us in this generation.
Saka Mwari vakatidana isu muchizvarwa chino.
Where we are seeing quite a number of things around us.
Apo tiri kuona zvinhu zvakawanda zviri kuitika zvakatikomberedza.
Hallelujah.
Amen.
And among all those things surrounding us,
uye pakati pezvinhu zvakatikomberedza zvose izvi,
there are so many things which can also defile your life.
Pane zvinhu zvakawanda zvinogona kusvibisa upenyu hwako iwe.
Amen.
Amen.
And why tonight are you not being defiled with those things?
Ko sei iwe manheru ano usiri kusvibiswa nezvinhu izvi.
Amen.
Amen.
Because of that purpose in your heart.
Nekuti une chinangwa mumoyo mako.
That Lord help me.
Kuti ishe ndibatsirei.
I don't want to defile my life with the things of this world.
Handisi kuda kusvibisa upenyu hwangu nezvinhu zvenyika ino.
Amen.
Amen.
Young men tonight.
Mujaya manheru ano.
Hallelujah.
Amen.
Be like Daniel.
Ita sa Daniel.
Who said, I will never defile my life with the things of this world.
Akati handisi kuzombofa ndakasvibisa upenyu hwangu nezvinhu zvenyika ino.
Hallelujah.
Hallelujah.
Don't go around in this world.
Haigona kutenderera nenyika ino.
Amen. And promise every woman we meet with.
Uchivimbisa chero musikana wese wawasangana naye.
Amen.
Amen.
Don't do that.
Haigona kudaro mujaya.
Young girl,
iwe musikana wechidiki,
be like Daniel tonight.
Itawo sa Daniel manirani.
Who said, I will never defile my life with the things of this world.
Akapika kuti ini handisi kuzosvibisa upenyu hwangu nezvinhu zvenyika ino.
Hallelujah.
Amen.
No matter the Jebusites are there.
Zvisinei kuti majebhusi ariko.
And they can have two bibles on their sides.
Vanogona kunge vakagerwa mabibho mairi.
And they can drive a Porsche car.
Vanogona kudrive a motokari yakanakisa chaizvo.
Hallelujah. Say, no, I cannot defile my life.
Iwe ingoti aiwa handisvibise upenyu hwangu.
Hallelujah. You have a purpose in your life.
Iva nechinangwa muupenyu hwako.
You have an ambition in your life.
Iva nechinangwa muupenyu hwako.
To please your maker.
Chekufadza musiki wako.
Hallelujah.
Amen.
Don't please your friends.
Haikona kufadza shamwari dzako.
Amen.
Amen.
Please your maker first.
Iwe tanga wafadza musiki wako.
Amen.
Amen.
Then your friends will say, no, I think this is the best girl to...
Kusvikira shamwari dzako dzinozopupura dzichiti, uyu ndiye anenge shamwari yakanakisa yekutamba nayo.
Hallelujah.
Amen.
How many young girls can say, that's my desire tonight?
Vangani vasikane vechidiki vari kuti ndoo chinofanira kuve chapupu changu. They are there, the young girls, but they don't want to be like Daniel.
What is your purpose?
Saka iwe chinanga chako ndechipi?
Because you didn't raise your hand.
Nekuti hauna kusimudza ruoko rwako.
Let's see your hands tonight.
Ngationei maoko enyu vasikana.
Hallelujah.
Amen.
Don't fear men.
Haigona kutya vanhu.
Hallelujah. Fear God.
Ityai Mwari.
Hallelujah.
Amen.
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 So you must have a purpose in life.
Saka iwe unofanira kunge une chinangwa muupenyu hwako.
Amen.
Amen.
That I must not defile my life with the things of this world.
Chekuti ini handisi kuzosvibisa upenyu hwangu nezvinhu zvenyika ino.
Because those things are there.
Nekuti zvinosvibisa izvi zviriko.
Amen.
Amen.
You will meet up with those things every day.
Unotosangana nazvo zuva rimwe nerimwe.
Amen.
Amen.
Especially our young sisters.
Zvikuru sei vanasikana vedu vechidiki.
Amen.
Amen.
Those boys, they don't even respect you that you are dressing nicely.
Vakomana vemunyika umu havambokuremekedzai kana kukutyai kuti nekuti wakapfeka zvakanaka.
They will say, no, I think that's the best one to go to.
Vanotonyatsoti uyu ndowandiri kuda kuendera chaiye chaiwo.
Amen.
Amen.
But you must have that purpose in your life.
Asi unofanira kunge une chinangwa ichi mumoyo mako.
Amen.
Amen.
You remember in this chapter we have read.
Rangarerai muchitsauko chataverenga ichi.
Amen.
Amen.
The Bible say it took 3 years.
Bible rinoti zvakatora makore matatu.
Amen.
Amen.
Whilst these boys were nourished.
Vakomana vachidya.
Hallelujah.
Amen.
Because they were supposed to go and stand before the king after 3 years.
Nekuti vaifana kuenda kunomira pamberi pamambo kwapera makore matatu.
Amen.
Amen.
Vachidya patafura yamambo.
Feasting from the Lord's table, from the king's table.
Hallelujah.
Amen.
Amen. But paiuya zvakasiyana siyana.
But they were coming different kinds of foods.
Amen. But Daniel said, no, I cannot defy myself this king's food.
Asi Daniel akatsunga moyo wake akati handingambozvisvibisa ini nechikafu chepatafura yamambo.
Hallelujah.
Amen.
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 When the world is going this way,
nyika painenge ichienda nerutivi urwu,
I will go this direction.
Ini ndichaenda nerutivi runopikisana.
Hallelujah. While the world is running after this fashion,
apo nyika inenge ichimhanyidzana nezvipfeko zvechimanje manje izvi,
I will take the back seat.
Ini ndichambozorora hangu ndiri kumashure.
Watching what is happening.
Ndonyatsoona zviri kuitika.
Hallelujah. Because you have the purpose in your life.
Nekuti iwe unofanange une chinangwa mumoyo mako.
Hallelujah.
Amen.
If it happened that you don't have the purpose in your life,
kana zvikaitika kuti hauna chinangwa neupenyu hwako,
whatever comes before you,
chero changouya pamberi pako,
you will go for it.
Uchangokabira.
Amen.
Amen.
Whatever comes before you,
chero changouya pamberi pako,
you will go for it.
Uchangotora.
Amen.
Amen.
But we should not be like that.
Hazvifanira kunge zvakadaro.
Amen.
Amen.
Because we have the purpose in our lives.
Nekuti iwewe une chinangwa neupenyu hwako.
Amen.
Amen.
This is exactly what you are desiring tonight.
Ndizvo chaizvo zvatiri kushuvira manheru ano.
Amen.
Amen.
That we stand as like Daniel.
Kuti timire tive nechapupu chakafanana necha Daniel.
Amen.
Amen.
He is the same God who made Daniel to stand in his day.
Ndiye Mwari mumwe chete akaita kuti Daniel amire muzuva rake.
He is still the same God to you this evening.
Ndiye Mwari mumwe chete kwauri manheru ano.
And the Bible says the same yesterday, today, and forever.
Says zvinotaurwa nebhaibheri kuti mumwe chete zuro nanhasi nekusingaperi.
So if we never fail in the time of Daniel,
saka kana Mwari vasina kukundikana munguva yaDaniel,
he cannot fail you tonight.
Havakwanise kukukundikana iwe nhasi.
Hallelujah.
Hallelujah.
He cannot fail you tonight.
Havakwanise kukundikana iwe nhasi.
Amen.
Amen.
Just save that goal in your life.
Inguva nechinangwa ichi muupenyu hwako.
Say, Lord, help me.
Itishe ndibatsirei.
Amen.
Amen.
Vese vakadzokera kumashure.
Even if everyone backslides,
I will remain standing.
Ini ndicharamba ndakamira.
Hallelujah.
Amen.
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 Ndoda kuuya pa altar panapa ndakapfeka gown re white.
I want to stand at this altar and be married in a white gown.
Hallelujah.
Amen.
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 Hallelujah.
Amen.
Mwari anoremekedza choyo nayo mukati mupenyu wako.
God will respect that desire in your heart.
Amen.
Amen.
He honors that.
Vanozviremekedza ishe.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Saka Mwari havakundikani mukati mupenyu wako manherana.
God will never fail in your life today.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Verse 17. As for those four children, God gave them knowledge.
Zvino kana ari majaya aya mana, Mwari wakavapa zivo nokungwara.
And skill in all learning and wisdom. And Daniel had understanding in all visions and dreams.
Vakavapa zivo nokungwara pamagwaro ose nouchenjeri hwose. Asi Danieri wakanga achigona kunzwisisa zvose zvairatidzwa naMwari nezvairotwa.
Now at the end of the days that the king had said he should bring them in.
Zvino mazuva akati apera akanga atarwa namambo kuti vauyiswe nawo.
Then the prince of the eunuchs brought them in before Nebuchadnezzar.
Muchinda wavaranda akapinda nawo pamberi pamambo Nebuchadnezzar.
And the king commanded with them, and among them all was found none like Daniel.
Mambo akataurana navo pakati pavose kukasawanikwa wakanga akafanana naDanieri.
Hallelujah. In your community,
iwe munharaunda yaunogara,
panofana kuwanikwa iwewe.
They must be chosen you.
Hallelujah. Kuti musikana uyu, yeah, musikana right.
No, this is a very good girl.
Mukomana right.
This boy is a very good boy.
Babava ndi baba wa right.
This father is a very good man.
Amaya and amai wa right.
This mother is a very good woman.
Hallelujah.
Amen.
Because of the ambition you have in life.
Nekuda kwechinangwa chaunacho muupenyu.
Amen.
Amen.
Without that, the devil will take advantage.
Pasina izozo, diabori anowana mukana.
And he can drive you into things untold.
Ogo kupinza mune zvinhu zvisingataurike.
Hallelujah.
Amen.
But if you have that ambition in your life,
asikana uine chinangwa muupenyu wako,
and say, Lord, here am I.
What is she? Here ndiri pano.
Lead me.
Nditungamirirei.
Mwari anokutungamirira.
The Lord will lead you.
Amen.
Amen.
And you will make sure,
uye vane vane chokwadi,
kuti vakuchengetedza,
that you keep you and protect you.
Hallelujah.
Amen.
Zvinenga zvichiwira vamwe pamusoro penyika ino.
Whatever troubles be failing others on this earth,
Mwari vanenge vachikunzvengesa zvinhu izvozvo.
God will be protecting you from those troubles.
Hallelujah.
Amen.
Not kuti uri munhu akasikwa zvakasiyana nevamwe.
Not because you were created different from others,
but nokuda chiri mukati moupenyu hwako.
But because of the ambition that you have in your life.
Hallelujah.
Amen.
So God honors that.
Saka Mwari vanozviremekedza izvozvo.
And when he honors that,
kana varemekedza chinangwa chako,
he makes sure that angels are always guarding around you.
Vanozova nechokwadi kuti ngirozi dzavo dzinogara dzakakuchengeta.
Hallelujah. As the Bible says that.
Bible rinoti.
As the Bible says that.
Sekutaurwa zvinoitwa neBhaibheri.
Hallelujah.
Amen.
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 Ndomwari vatiri kuda manheranhasi.
That is the God we are desiring this evening.
Amen.
Amen.
Vanotipa shuo youpenyu.
Who gives us the ambition of life.
Amen.
Amen.
Ukaona amai vachikupa lunchbox makuseni.
If you see your mother packing a lunchbox for you in the morning,
kuti mwana wangu, carry this lunchbox.
My child, take this lunchbox.
Wozodya panodyawo vamwe.
And eat when it is break time when the others are also eating.
Vane chinangwa noupenyu hwako.
She has got a purpose for your life.
Hallelujah.
Amen.
Because vanoziva kuti hazviiti kuti usere nenzara.
Because she knows that it's impossible for you to go without eating.
And hazviiti kuti uzokwanisa kunge uchidzidza zvakanaka.
And it will disturb your education if you go hungry.
Hallelujah.
Amen.
Saka he will make sure that you case a lunch box.
Saka amai vachava nechokwadi kuti vakupa chikafu chekudya.
Hallelujah.
Amen.
What about if you carry your lunch box?
Ko kana ukatakura lunch box yako,
and during lesson time,
panguva dzekudzidza,
you'll be just roaming outside.
Uchingotenderera panze.
What is going to be the end of your life?
Rimangwana rako richanga rakadii.
Amen. But kana une chinangwa hamanzvadzi.
But if you've got a purpose, my brother and sister,
you say, no, my mother, she's toiling night and day.
Uchati amai vangu vari kushingaira usiku nesikati.
My father is toiling night and day.
Baba vangu vari kushingaira usiku nesikati.
Because there's a purpose upon my life.
Nekuti vane chinangwa neupenyu hwangu.
Hallelujah.
Amen.
What about our heavenly father?
Ko zvakadiko kuna baba vedu vekumusoro kudenga.
Amen.
Amen.
He doesn't slumber.
Havaneti.
He doesn't slumber.
Havarari.
Amen. His eye is always watching upon you.
Ziso ravo rinogara rakakutarisa.
Why is he that his eye is always upon you?
Sei ziso rashe richigara riri pauri.
Because he knows there are things on this world which can disturb your life, which can sway your ambition. Hallelujah.
Amen.
But it's always there for you. Amen.
Amen.
Because
he's a God full of grace and mercy in your life.
Hallelujah.
Amen.
And this is the reason why even in the natural,
amen.
If you see your mother say, girl, stop what you are doing.
Ukanzwa mai vako vachikutsiura kuti mwanasikana regera zvauri kuita izvi.
Amen. Your father doing the same.
Uona baba vavo vachikutsiura zvakare.
Afunga kuti baba asodandizo ndirorwe.
Doesn't my father want me to get married? To be married.
Nofunga kuti baba vako na mai vako vangangokuda like I know sisters they do that.
You know that I know vananzwa dzedu ndo zvavanoita.
You know there are certain cups or certain things which are there in the display.
Pane dzime komichi kana zvimwe zvinongorongedzwa mu display.
Amen.
Amen.
They just want to see them in the display.
Vanongoda kungozviona zvakangorongedzwamo.
Do you think your mother or your parents they just want to see you going and going like that?
Unofunga kuti mai vako nababa vanoda kungoona uchingoenda neimwe nzira zvayo.
The reason why they are stopping you to do what you are doing.
Chikonzero chavari kukumisa kuti urege zvauri kuita.
It's because they have an ambition in their life.
Inyaya yekuti vane chinangwa neupenyu hwako.
Amen.
Amen.
They are looking beyond what you can see.
Vari kuona zviri mberi zvausiri kuona.
Amen. And say no, not at this time.
Ndosaka vachizoti aiwa kwete panguva ino.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Because avanga kuramudza kuti waro uroorwe ivo vakaroorwa.
Because they cannot stop you from getting married when they are also married.
Kana kuti uroore ivo vakaroorwa.
Or to get married when they are also married.
But ambition yavanenge vanayo.
But the ambition that they have
ndeinoita kuti vataure nematauro avanenge vachiita.
Is the one that causes them to give you the wise counsel.
Hallelujah.
Amen.
So this exactly with our maker.
Izvo chaizvo nemusiki wedu.
There are certain things with the Lord say, don't do this.
Pane zvimwe zvinhu zvinonzi naIshe izvi usaite iwe.
And you can kneel down and pray.
Unogona kupfugama onamata.
But it seems as if God is not there.
Zvinobva zvaita kunge Mwari vasipo.
Hallelujah.
Amen.
But in his time.
Asi munguva yavo Ishe.
He makes things beautiful in his time.
Vanoita kuti zvinhu zvinake munguva yavo.
Hallelujah.
Amen.
Because ndiMwari.
Because he is God.
Hallelujah.
Amen.
So we love such a God tonight.
Saka tinoda Mwari akadai iwi manera.
Amen.
Amen.
Ndosaka tauya pano madikwana.
That's why we are here this evening.
We want to serve such a God.
Toda kushumira Mwari akadai iwi.
Hallelujah.
Amen.
I want to read from what the prophet said.
Toda kuverenga kune mashoko akataurwa na Brother Branham.
Amen.
Amen.
The eagle stared at her nest.
Anzikana chapungu chichizunguza dendere racho.
Hallelujah.
Amen.
The prophet said from paragraph 77.
Profita anotaura vachiti pa paragraph 77.
When I hear of a church that hasn't got an ambition to grow.
Ndikanzwa nezvekuti kune kereke isina chishuo chekuti inodawo kukura.
There is something wrong with that church.
Pane chime chakatsveya mane kereke iyoyo.
Amen.
Amen.
If there's a church, we say no. I think what we are is now enough. Let's close the doors and let's forget about what
kana
those are outside.
Church inoti aiwa vanhu nengo dzachana dzo dzino dzakwana. Hatichada kugamuchira dzime nengo. Chibvai matorambidza vamwe vanoda kuuya. Pane chime chakatsveya na ipapo.
There's no ambition.
Hapana chinangwa.
Hallelujah.
Amen.
The church of the living God has a high ambition.
Kereke ya mwari mupenyu ine zvinangwa zvepamusoro soro.
Hallelujah.
Amen.
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 And another thing, the church of the living God is built high because it's got high anticipation and expectations.
Chime chikonzero ndechekuti kereke ya mwari mupenyu yakavakwa pazvishuo netarisiro yepamusoro.
Say, well, we belong to church.
Unogona kuti aiwa ini ndiri nhengo ya church.
Our father served in this church years ago.
Baba vedu vakashumira muchechi ino makore akawanda apfuura.
That might be fine.
Zvinogona kunge zvakanaka izvozvo.
But the church of the living God cannot sit still.
Asi kereke yaMwari mupenyu haigone kungomira.
Its ambitions is to go higher, further.
Zvinangwa zvayo ndezvekukwira mberi kuenda mberi.
Hallelujah.
Amen.
The prophet is here, he's talking about the church, the ambition of the church.
Muprofita apa ari kutaura pamusoro pezvinangwa zvekereke.
Hallelujah. Like also the ambition you might have tonight.
Pamwewo ndo zvinangwa zvaunogona kunge uinawo iwewo.
Amen. The ambition maybe you have in your life.
Pamwe zvinangwa zvaunazvo muupenyu hwako.
Hallelujah.
Amen.
We see the blind healed today.
Tinoona mapofu achisinudzwa nhasi.
We are watching tomorrow for the dead to be raised.
Takatarisira kuti remangwana vakafa vachamutswa.
Hallelujah.
Amen.
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 If today we see the blind receive their sight.
Kana nhasi tichiona mapofu achisunutswa achiona.
The prophet is saying tomorrow we must expect or we must have a desire to see the dead raised back to life.
Muprofita ari kutaura kuti mangwana tinofanira kunge tine chishuwo kana kutarisira kuona vakafa vachimutswa kubva kuvakafa.
Hallelujah.
Amen.
When we see nature obey his voice,
kana tichiona zvisikwa zvichiteerera izvi ramwari,
we were looking then for the coming of Christ.
Isuwo tiri kutarisira kuuya kwaKristu.
Its ambition is high.
Zvinangwa zvekereke ndezvepamusoro.
Its anticipation is high.
Tarisiro yekereke ndezvepamusoro.
Its expectation is high.
Tarisiro yekereke ndezvinhu zvepamusoro.
It is built high.
Yakavakirwa pane zvepamusoro.
It sets up as a memorial.
Zvinoitwa sezvirangaridzo.
The Christian at his work is set on a hill.
Mukristu ari pabasa rake akafanana nemunhu akagadzwa pagomo.
His ambition is high.
Zvinangwa zvake ndezvepamusoro.
To win his boss or somebody else to Christ.
Kuti akwanise kunza basa wake kana mumwe munhu kunashe.
Hallelujah.
Amen.
So if you don't have that desire in your life,
saka kana iwe usina chishuwo ichi muupenyu wako,
or that ambition in your life,
kana chinangwa ichi muupenyu wako,
that no, I want my boss to see Christ,
kuti aiwa ini ndoda kuti basa rangu ava vagamuchire Kristu,
or somebody my workmate to see Christ,
kana mumwe wandinoshanda naye aonewo Kristu.
Instead, the boss will lure you into his things.
Pane kuti iwe uvatendeutse, iwe bobasa ndovachakupinza muzvinhu zvavo.
Hallelujah.
Amen.
But if you have an ambition in your life,
asi kana iwe une chinangwa muupenyu hwako,
you'll be desiring somebody to see Christ.
Unenge uchishuvira kuti dai mumwe munhu awana Kristu.
Hallelujah.
Amen.
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 And that is right.
Izvozvo zvakanaka.
His expectations is high.
Tarisiro yake ndeye pamusoro.
Somewhere that God will give you a chance to speak to somebody.
Kuti nemumwe mukana waachapuwa naMwari achataura nemumwe munhu.
The eagle puts a nest high.
Chapungu chinovaka dendere racho pamusoro soro.
And she is watching for the opportunity.
Uye chapungu chinenge chakamirira mukana.
And her little ones are born.
Zvino vana vacho vanobva vazvarwa.
And they are safe when they are born. Hallelujah.
Amen.
Amen. Because this ego,
nekuti chapungu ichi,
it puts its nest way, way high.
Chinoisa, chino makadenderacho pamusoro soro.
Amen.
Amen.
Where snakes and other creatures cannot get there.
Pekuti zvimwe zvisikwa zvakaita senyoka nezvimwe havakwanisi kusvikapo.
And she knows very well.
Uye mai chapungu vanonyatsoziva kuti
when she lays her eggs there.
Pavanokandira mazai avo imomo.
And she will make sure the young ones will be hatched and they will be very safe.
Vano vanechokwadi kuti vana ava mazai achochonya vabuda uye vakachengetedzeka.
Hallelujah.
Amen.
And the church of the living God,
uye kereke ya Mwari mupenyu,
who builds their ambition on a highest peak,
vanovaka zvinangwa zvavo panhongonya yepamusorosoro,
on the most solid rock,
padombo rakasimba,
Christ Jesus.
Christu Jesu.
Amen.
Amen.
Build on the solid rock, Jesus Christ.
Yakavakwa padombo rakasimba Jesu Kristu.
Hallelujah.
Amen.
Winds may come.
Mepo dzinogona kuuya.
Hallelujah. Things may come.
Zvimwe zvinhuwo zvinogona kuuya.
Your friends may go back.
Shamwari dzako dzinogona kudzoka shure.
But because you have been built on the solid rock, Jesus Christ.
Asi nekuti iwe wakavakirwa padombo rakasimba Jesu Kristu.
You remain standing.
Unoramba wakamira.
You remain desiring to worship him.
Unoramba uchishuvira kumunamata.
Hallelujah.
Amen.
Because your faith is anchored on him.
Nekuti kutenda kwako kwakavakirwa paari.
Hallelujah.
Amen.
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 When their little ones are born in Christ,
zvino kana vadiki vava havazvarwa muna Kristu,
they are safe.
Vakachengetedzeka.
Hallelujah.
Amen.
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 This is the reason why you take your family coming here.
Ndo chikonzero uchitakura mhuri yako uchiuya nayo pano.
You know it's safe.
Unoziva kuti yakachengetedzeka.
Hallelujah.
Amen.
Not in somebody's hands.
Kwete kuisa mhuri yako mumaoko emumwe munhu.
Not into somebody's hands.
Kwete mumaoko emumwe munhu.
But in the solid rock, which is Jesus Christ.
Asi mudombo rakasimba anova Jesu Kristu.
Hallelujah.
Amen.
And you say, my children, let's go.
Unoti vana vangu handei.
Because I know there's a place of safety.
Nekuti ndine ziva pane nzvimbo yakachengetedzeka.
Hallelujah, in Christ Jesus.
Muna Kristu Jesu.
Amen.
Amen.
The name of the Lord is a mighty tower.
Zita ra Jehovah inhare huru.
Hallelujah.
Amen.
The righteous run into it.
Vakarurama vanomhanya kwairi.
And are safe.
Vakachengetedzeka.
Continually.
Nekusingaperi.
Hallelujah.
Amen.
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 This is the reason why we are coming here.
Just konzero tiri kuuya pano.
We don't come here to see one another.
Hatiuye pano kuzoonana.
Amen.
Amen.
But we come here that our life might be secured.
Tinouya pano kuti upenyu hwedu huchengetedzeke.
Hallelujah.
Amen.
In the hands of Christ.
Mumaoko a Kristu.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
Amen. The same way the natural ego does on her nest.
Zira imwe chete inoitwa nechapungu chepanyama pakuvaka dendere racho.
The prophet say is the same way God also does to his church.
Ndozvo kunzi nemuprofita, ndozvo imwe chete izvo zvinoita naMwari pakereke yavo.
Hallelujah.
Amen.
High above the ambitions of this world.
Pamusoro soro kudarika zvinangwa zvenyika ino.
Hallelujah.
Amen.
We have been going up and down in this world or in this country.
Tangati chikwira nekudzika munyika ino.
Amen. Seeing different things today.
Tichiona zvinhu zvakasiyana siyana nhasi.
Hallelujah. Which some of the people of this world were going for.
But we say, no, I
cannot go for that.
Why
were you doing like that? Why were you behaving like
that? Because we
build so high above the ambitions of this
world.
Hallelujah.
Amen.
She got a high ambition not to please men. But to please God. She is built high and safe. Hallelujah.
Amen.
We are very safe whilst we are in this message. Hallelujah. As
Amen.
Long we are in this message, brothers and sisters, we are very safe. Amen.
Amen.
Imbobuda kunzoona.
Just go out into the world. Just try it.
Please don't try it.
Aiwa tirikuti haikona kuzodaro.
Amen. Because if you go, you won't come back.
Nikuti ukangoenda kunyika uko haudzoki.
Amen. But we are saying if you go there.
Asi tirikuti kana ukaenda kunyika uko.
You will see that they don't have rest. Amen. And they are not safe. Hallelujah.
Amen.
Oh, how that mother eagle watches that nest.
Oh, kutimai chapungwa wano chengeteza sei dendere navo.
Oh, his eyes is on the sparrow.
Oh, maziso awa akatari sapane shiri.
Hallelujah.
Amen.
And I know he watches. Me. He watches you. She watches that nest. Hallelujah.
Amen.
It may seem as if God is not watching upon you. But his eye is watching upon you. Amen.
Amen.
If you are his son or if you are his daughter.
Kana iwe uri mwanakomana wavo kana mwanasikana wavo.
Hallelujah.
Amen.
You cannot go into the things of this world.
Haukwanise kupinda muzvinhu zvenyika ino.
You cannot behave in the behavior of this world.
Haukwanise kuita hunhu hwevanhu venyika ino.
Even if you somehow you think let me go for it.
Kunyange pamwe ukati regai ndimbopindewo mazviri.
Amen. There is something which will draw you back.
Pane chimwe chinongo kudhonza.
I like what Brother Jarvis said when he was giving a report.
When he
was talking about that dog which was on the leash. And some of the dogs were not on the leash. But when these thieves came by night and threw a poisonous meat.
Asimba vaidze pazakauya usiku dzikakanda nyama ine chefu.
Because this dog was on the leash.
No matter
I've been desiring to go and pick one of the meat, could not go.
Because it was on the leash.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
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 That's
what you are today.
Amen.
Amen.
They go for the things of this world.
Because they are
vasi patambo.
Because they are not on God's leash.
Amen.
Amen.
But you are not out to patambo evangeli.
But because you are on the leash of the word.
Hallelujah. God just gives you enough rope.
Mwari vanongo kupa tambo yakafanira.
Maybe you can make 2-3 steps.
Pamwe unogona kutoita nanumbiri kana nhatu.
Then that will be the length of the rope. And you cannot reach where you want to go. That's the grace of God. Hallelujah.
Amen.
So we are seeing this in our lives today. Amen.
Amen.
If it was not the Lord. Amen.
Amen. Amen.
Would
not be what we are today.
Amen.
Amen.
Tingada itiri kunwana abo munyika.
we should be drinking with the world today.
Amen.
Amen.
Tingadai tiri mo ma streets na wo munyikom.
We would have been in the streets with the world today.
Amen.
Amen.
But we must thank the Lord tonight.
Asunuvana kutenda ishema ndekwanana.
Hallelujah. Utimari makaita yeyune tambo yevangeli.
Thank you Lord for the leash of the gospel.
Hallelujah.
Amen.
No doubt kunyange ndikashuvira kuenda.
Though even if I desire to go,
but there's no way I can do it.
Asi handina nzira yekuti ndizviite.
Because ndakasungirwa paevangeli.
Because I'm anchored on the gospel.
Hallelujah.
Amen.
And Mwari vakatokusungira paevangeli vachizoti no.
God has anchored you on the gospel knowing that
this word can pull you into things of this world.
Nyika ino inogona kukudhonzera muzvinhu zvayo.
Hallelujah.
Amen.
But we thank the Lord tonight.
Asinotenda ishema ndekwanani.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
That's our protection.
Ndokuchengetedzwa kwedu.
Amen.
Amen.
Mwari vanesu maneranas.
God is with us this evening.
Hallelujah.
Amen.
He's watching upon us.
Ari kutitarira.
He supply whatever you need in your life.
Vanotipa zvose zvatinoda muupenyu.
Hallelujah.
Amen.
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 Because he's very faithful.
Nekuti ndimwari vakatendeka.
Hallelujah.
Amen.
The prophet 1962, he preached this message in his presence.
Profita wakaparidza maridzo iyi kuti muwepo wake na 1962.
Hallelujah.
Amen.
Paragraph 95.
Paragraph 95.
He said this.
Vanotaura izvi.
When I was standing right in the in there.
Zvino panakanga ndakamira imomo mukati.
The Holy Spirit went right back and brought out the history of the child.
Mwayamutsene wakadzokera ukatora nhoroondo yemwana uyu.
Hallelujah.
Amen.
Told all about how it happened.
Mwayamutsene ukarondedzera kuti zvose zvakaitika sei.
What they had done.
Zvavakanga vaita.
Told the little girl's ambition.
Mwamtsene ukataura zvinangwa zvekamusikana kadiki.
Hallelujah.
Amen.
Was to be a piano player.
Kuti aida kuzoridza piano.
Amen.
Amen.
This was the desire or the ambition with this girl.
Ndo changa chiri chishuo kana kuti chinangwa chemusikana uyu.
She wanted to be the piano player.
Aida kuridza piano.
Amen.
Amen.
And that mother just almost screamed out. And that daddy said, that is the God's truth. Sitting right there in the car, now listening to it. You know, that's how fathers do. He was listening, was in the car outside. Whilst the prophet was discerning this girl. Hallelujah. And they knew very well kuti muskana aida kuva muridzi wepiano.
Vainyatsozviziva that this girl wanted to be a piano player.
Amen.
Amen.
And when the Holy Ghost picked it,
the mother
almost wanted to scream and shout. But the father said, that's God. Hallelujah.
Amen.
Could not get in sitting out there listening to it now.
Havana kukwanisa kupinda mukati vagere panze vari kuteerera maridzo iye zvino.
Hallelujah. So this was the ambition of this girl.
Ndo changa chiri chishuo kana chinangwa chemusikana uyu.
And the parents were also supporting the desire of or the purpose of the girl.
Vabereki vanga vachitsigirawo chinangwa kana chishuo che musikana uyu.
Amen.
Amen.
But none of they didn't know that the prophet could pick the life of this girl.
Asi vanga vasingazive kuti muprofita aikwanisa kuziva upenyu hwemusikana uyu.
Hallelujah.
Amen.
Mwari vanoziva zvauri kushuvira manherana.
God knows your desires tonight.
Mwari vanoziva zvauri kushuvira manherana.
God knows your desires even this evening.
Hallelujah. Amen.
Amen.
Hakuna mubereki anoti hano mwana unodati kana akura agova chipfeve. Hakuna zvakadaro.
There is no parent who desires that his child become a prostitute or an adulterer. There is nothing like that. Every parent would desire that their child will get married in the proper way. I want my child to marry the correct way.
Amen.
Amen.
This is what parents can do.
Those who can't say it, can never break.
Amen.
Amen.
Fanga so hanga ita kumano.
Like they had done to this little girl.
Amen. Tuanga chumu support apane so hanga chishuira mukati mopeni wake.
They were supporting the little girl on the ambition that she had for her life.
Amen.
Amen.
Mari vano kusupport of it.
God is also able to support you.
Amen.
Amen.
And say, come up, my child.
Anoti huya mwana.
Amen. I am seeing your ambition is right.
Ndirikuona kuti chinangwa chako chakarurama.
Hallelujah.
Amen.
I know I'm seeing that you want to be married.
Ndirikuona kuti uda kuroorwa kana kuroora.
Hallelujah.
Amen.
I'm with you, my child.
Ndinewe mwanangu.
Hallelujah.
Amen.
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 Zvingaita if it's not possible.
It might appear kunge zvisingakwanisike.
But it's possible.
Asi zvinokwanisika.
Amen.
Amen.
Because ndimwari.
Because it's God.
Hallelujah.
Amen.
But ezvazvi zvevanhuka.
But if it were the desires of people,
as not as akuitika.
It might not happen.
But zvamwari zvinoitika.
But the plans of God, they are always fulfilled.
Hallelujah.
Amen.
Amen. Ndo mwari watiri kuda manheranas.
That is the God we are desiring tonight.
Amen. He shall be a great man.
Achava munhu mukuru.
Amen. From his mother's womb.
Kubva mumimba yamai vake.
Hallelujah.
Amen.
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 God's protection.
Kuchengetedza kwamwari.
Hallelujah. And putting the ambition upon a child.
Vachiisa chinangwa pamwana.
Amen. So that great works can be performed.
Kuti mabasa makuru agokwanisa kuitwa.
Amen. Without that.
Pasina izvozvo.
Anything can be done.
Panogona kungoitwa chero chinhu.
Amen. But when God's eye is watching upon you.
Asi kana ziso ramwari rakakutarira iwe.
Amen. He will make sure you protect you.
Vachava nechokwadi chekuti vakuchengetedza.
Amen. Despite their brushing shoulders with this world.
Zvisinei kuti uri kugumana mapendekete nenyika ino.
Amen.
Amen.
God will make sure he's always protecting you.
Mwari vachava nechokwadi kuti vakuchengetedza nguva dzose.
Hallelujah.
Amen.
So our desire tonight, brothers and sisters.
Saka chishuwo chedu manheru ano hama nehanzvadzi.
Ndekuti Mwari tibatsirei.
Is God may help us.
Amen. To stand faithful before the Lord.
Kuti timire takatendeka pamberi pashi.
Amen.
Amen.
Hallelujah.
Amen.
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 Ndekuti Mwari vakatendeka.
Because God is faithful.
Amen.
Amen.
He is always faithful.
Vanogara vakatendeka.
Amen.
Amen.
And we must have that heavenly language.
Uye tinofanange tine mutauro wekudenga.
Amen. We must speak like him.
Tinofanira kutaura samwari wedu.
We must walk like him.
Tinofanira kufamba saiye.
Amen.
Amen.
Whatever we do, we must portray him.
Chero zvatinoita tinofanange tichiratidza Ishe.
Amen.
Amen.
Let me read this, then we close.
Regai ndiverenge izvi tobva tapedza.
Where we have read from Daniel chapter 1 verse 4.
Vataverenga Daniel chapter yekutanga verse 4.
The Bible says, children in whom was no blemish.
Bhaibheri rinoti majaya akanga asina mhosva.
But well favored.
Asi akanga akanaka pameso.
And skillful.
Akachenjera.
In wisdom.
Panjere dzose.
And cunning in knowledge.
Akangwara pakuziva.
And understanding signs.
Nokunzwisisa uchenjeri hose.
And such as had ability to them to stand in the king's palace.
Akanga akakwana kumira mumba mamambo.
And whom they might teach the learning and the tongue of the Chaldeans.
Uye kuti avadzidzise magwaro nururimi rwavakadhia.
Amen.
Amen.
These were the Daniel and his friends.
Ava ndi Daniel neshamwari dzake.
But he sees manero ana hamanzvadzi.
But we tonight, my brother and sister.
Shoko ramari kuti Daniel zvakare.
The word of God is also calling unto us.
Hallelujah. That we must also be people who are able to learn. Hallelujah. Not the earthly language.
Kwete kudzidza mutauro wenyika ino.
But the heavenly language.
Asi mutauro wekudenga.
Amen. We must not speak like the people of this world.
Hatifanire kutaura sevanhu venyika ino.
We must not dress like the people of this world.
Hatifanire kupfeka sevanhu venyika ino.
Tinofanange tiri vanhu vanobvuma kudzidzisika.
We must be people who are able to be taught
like this. Daniel and his friends.
Sa Danielu ineshamari dzake.
Vakatodaidzwa because vaikwanisa kudzisika.
They were chosen because they were found to be able to receive the learning.
Amen. There's another scripture in the Bible.
Pane rimwe gwaro riri muBhaibheri.
Anzi ever learning but not they cannot come to the understanding.
Anzi vanogara vachingodzidza asi havasvike pakuzinzwisisa.
Amen.
We want God to help us in our life. That when God is teaching us His word, we must be able to understand it and to catch it.
Amen.
Amen. And be able to speak like Him.
Amen.
Amen.
And
people who see Christ in our lives.
Hallelujah.
Amen.
Like they did at Antioch.
Sezvavaita paAntioch.
When they saw the disciples,
pavakaona vadzidzi vaJesu,
they said, "No, these are Christians."
Vakati ava maKristu.
Because they are Christ-like.
Nekuti vakafanana naKristu.
Amen. So he is still the same Christ tonight.
Saka achiri Kristu mumwe chete manheru ano.
Hallelujah.
Amen.
The world must see Christ in you.
Nyika ino ngaione Kristu mauri.
Hallelujah.
Amen.
The world must see Christ in us.
Nyika ngaione Kristu matiri.
Amen. No doubt takafanana naye.
Because we are like Him.
Amen.
Amen.
This is our desire tonight.
Ndochishiwo chedu manheru ano.
That we must be like Christ like.
Kuti tifanane na Kristu.
Amen.
Amen.
Mari ngatibatsire manheru ano.
May God help us this evening.
Amen. No doubt ndozvo akatidanira mukati mezarana.
Because that's the purpose He called us in this day.
Ndo vakaisa shuo yacho mukati mupenyu wedu.
He is the one who put the desire in our life.
And ndo Mwari vacho achata nature that ambition mukati mupenyu wedu.
And He is the same God who is going to nature that ambition in our life.
Amen.
Amen.
Oh, what you have to do, my brother, my sister.
So unofanira kungoita iwe hama hanzvadzi.
Wherever you lead me.
Ingoti ishechero kwamandi tungamira.
I will follow.
Nichatevera.
Don't lead him.
Haikona kutungamira ishe iwe.
Amen. Let him lead you.
Haikona kuenda kumberi kwashe. Rega vakutungamirire.
Amen. Because he's there to lead you.
Nekuti varipo kuti vakutungamirire.
Amen. Mari ngatibatsire manheru ano.
May God help us this evening.
Amen. That we may see His hand.
Kuti tione ruoko rwavo.
Hallelujah.
Amen.
Let's stand on our feet.
Ngatisumukei timire netsoka dzedu.
Where He leads me, I will follow. Ah,